Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 9/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vangangobvumidzwa kutapa nhau pachange pachiitwa misangano pakati pemadzimambo nevanhu vakashungurudzwa munguva yegukura hundi yakanangana nekugadzirisa matambudziko akakonzerwa nenyaya iyi. Vamwe vagari vanosvika zviuru zvitatu vakadzingwa munzvimbo dzavaigara mudunhu remasvingo. Votarisira kunge vabva, votarisirwa kunge vabva munzvimbo idzi nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau vangangobvumidzwa kutapa nhau pachinga pachiitwa misangano pakati pemadzimambo nevanhu vakashungurudzwa munguva yegukura hundi yakanangana nekugadzirisa matambudziko akakonzerwa negukura hundi pakati pa 1983 na1987 kumatunhu ematebeleland nemidlands. Izvi zvabuda mushure memusangano wemazuva maviri pakati pemadzimambo nevatori venhau kuBulawayo uyo wapera nhasi. Musangano uyu wabuda nechisungo chekuti paumbwe komiti ine vatori venhau ichange ichishanda nemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, iyo inonzi ndiyo ichabuda nenzira dzekuti pangashandwa sei sezvo madzimambo akambenge azivisa kuti vatori venhau pamwe nemapurisa vakanga vasiri kuzobvumidzwa kupinda munenge muchiitirwa hurukuro idzi, achiti izvi zvaigona kuzoita kuti vanenge vachipa umbowo vasasununguka kupa zviri mumwoyo yavo. Mambo oga oga anonzi achange achishanda nechikwata chevanhu gumi nevana paanenge achisangana nevakashungurudzwa vachipa umbowo. Kurambidzwa kwakanga kwaitwa vatori venhau kunonzi kwanga kwave kupa vamwe kuti vasimbise kuti hurumende haifanire kutungamira urongwa uhu sezvo iine maoko akasviba. Mauto e5th Brigade ndiwo ari kupomerwa mhosva yekuponda vanhu kumatunhu eMidlands nematebeleland kumakore ekuma 1983. Hurumende yakambotanga ichiti yairwisa vakapandukira hurumende isati yazoti panogona kunge pakadeurwa ropa revasina mhaka. Hatina kukwanisa kubata vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutungamiri wedare remadzishe reChiefs Council Senator Chief Charumbira kuti tinzwe zvizhinji.
Iye po panoye tachikupura vanhu vachitapina mambo netimu yake irenge namambo yevanhu gumi navana 13 pane ve14 inenge namambo pachine kadhibhesi nemataura anovaita asi takatiga muumbe komiti ina vanhu vemidia vosangana vemonitekitare kuinformation vamangwana kuti urongwa hungamira sei nekuti zvimwewo vanhu zvavanenge vachitaura ivo vanhu vanotaura vacho vane vachinge vadiwo kuti zvindibe kushe saka regaitiwe kuti komiti iyoyo ichabuda neungwaru hupi hwekuti victimuyayo wacho uri kuuya achikupura haazosi kutaura zvaanoda.
Asi madzishe muri kuwiriranawo here paiyo pfungwa yekuti vatori venhau vanga vachipinda mumisangano iyi?
Mubvunzo mukuru, iyi nyaya haina kubva kumunhu mumwe. Nyaya yemadzimambo ematimendi nematau vari munyaya yezvezvino taita maworkshop kunonoti mangano yezvezvino zvinhu zvevetese tinechatirikuita kuti chetinoenda pano vanhu vemidia vanodini zvinhu zvaitika nevadzimambo vachiti apo akaisisire
saka izvi ndimotaura zvakabvumiranwa namadzimambo matinonzi matisau ndizvo ndizvo.
Tirikunzwawo mamwe mashoko ekunzi urongwa uhwu hausi kuzopinda mudunhu reMidlands rinove rakasanganawo nematambudziko. Mungajekesa kuti zvakamira sei?
Aiwa, ndiri chokwadi kuti hausi kuzopinda, muchapinda. Asi kuti takaurirana kusvika kuna principal wedu head of state kuti tatimboita two provinces. Tapedza takuita kuMidlands.
Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchemawo nemashoko amunonzi makataura nezuro ekuti gukura hundi hainganzi genocide. Munotiwo?
Hakuna pazvati zvatongwa kuti genocide. Hakuna vati atonga kufunga former individuals. Hapana court yati atonga kuti zvaira zvakati hatina so far. Saka kutite dzakavaro kumoti waitaurei zvakati at this stage vanhu vanotaura maviews avo. Vangarumbira vane raitwo kutaura zvivi havo.
Vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wedare remadzimambo rechiefs council mambo Fortune Charumbira vari parunhare nestudio 7. Vamwe vagari vanosvika zviuru zvitatu vakadzingwa munzvimbo dzavaigara mudunhu remasvingo zvichitevera mutongo wakapiwa nedare remagistrate court rekumasvingo vari kuchema chema kuti havana kwekuenda sezvo dare rakavapa nguva pfupi yekuti vange vatama izvo zvaita kuti vamwe vatange kutoputsa misha yavo vamwe vachingosiya yakadaro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava avo vakatanga kusungwa nemapurisa mwedzi wapfuura pasi pechirongwa cheoperation no to land barons vanoti ivo havana kwekuenda sezvo vakatora minda yemumapurazi aiva evachena makore maviri nemana apfuura pasi pechirongwa chehondo yeminda. Vanoti dare rakavapa mazuva manomwe ayo apera nhasi ekuti vabve paminda iyi iyo inonzi ndeyehurumende. Amai Matamhaka vepapurazi reclipsham pedyo neguta remasvingo vanoti vari panguva yakaoma sezvo vakusiya misha uye vasina kwekuenda.
Patamuka tikaenda kukoti ndopatandosvika tichipiwa mutongo wedu ukoko kukoti wokunzi muri kubatwa nemhosva kuti pamakagara hapabvumidzwi ilendi yakatogazetewa negovernment kuti itengese. Imimi imi munofanira kubuda nokuti hamuna mapepa okugara imomo.
Umwe mugariwo amai Alice Havadi vari kwabhuka pedyo nekwachii vanoti
ndine mbudzi ndine huku tine madhongi hatitozivi kuti tichazviisepi zvinhu izvozvi. Vana vechikoro vatopinda dambudziko nokuti maexam classes hatichazivi kuti patichabva kuno tinonangepi. Zvirimwa zvedu takanga takarima chaiko tichiisa mari dzematrekita sekuziva kwamunoita kuti torima nematrakita zvongosara here zvose izvi.
Vagari ava vanoti varasikirwa nemidziyo inosvika zviuru nezviuru zvemadhora ekuamerica pasina kuripwa nehurumende iyo yakavadzinga. Sangano rinowira kodzero dzevanhu Community in Action Platform kana kuti CAP rinoti danho rakatorwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu sezvo zvisiri pamutemo kudzinga vanhu vasina kupiwa kumwe kwekuenda. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCAP vakudzai mushave vanoti magweta avo ari kumiririra vagari ava kuitira kuti dare remiswe kudzinga vanhu ava.
Saka izvezvi tiri mubishi nemagweta edu anomiririra kodzero dzevanhu kuti timise kudzingwa kuri kuda kuitiwa nehurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakamirira CAP vamadhopuchivasa vanoti vari kuendesa nyaya yekudare repamusoro kuti kubviswa kwevanhu uku munzvimbo dzavo kumbomiswa.
Chatiri kuita ndechekuti isusu tiri kuchallenja kuti vagari havakwanisi kunge vachibviswa pavakagara vasingatenderani nazvo uye vasina imwe alternative vanenge vapiwa nehurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaColin Maboke vatiwo kubviswa kwevanhu uku kunotyora kodzero yevanhu iri mubumbiro remutemo yenyika yekuti munhu wese ave nepekugara.
Saka mutongo wakaiswa nehaiko kana pasina umwe mutongo wakaubvisa it means zviri kuitwa zvine zvisiri pamutemo.
Achitaura nevatori venhau kurukota redinhu remasvingo vaezra chadzamira vanoti hapana kutyorwa kwemutemo nekodzero dzevanhu sezvo ivhu rese remunyika riri remutungamiriri wenyika.
Land yose ndeyapresi haina umwe munhu ane mvumo. yokuipa kusara kwa HE through ma delegated powers ma departments akasiyana siyana.
Vazhinji vakadzingwa muminda yavakatorera vachena mugore ra 2000 kunzvimbo dzakaita sekwaBuka, Cape Town nemamwa pamwe nekwaMushandike, idzo nzvimbo dzinopoteredza dhorobha reMasvingo. Vamwe vagari vanoti kudzingwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vachangobva musarudzo. Dunhu reMasvingo rinonzi rine vanhu vandarika zviuru gumi vakazvigarisa zvisiri pamutemo munzvimbo dzakasiyana siyana vanofanira kubviswa, uye vamwe vagari vanosvika mazana matatu mudunhu reChipinge Manicaland vari kumiswa pamberi pedare edzimhosva vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira vanhu vemuAfrica kuti vavimbe nezvavari, kwete kutendera nyika dzekumawirira kuti dzivatungamire dzichiguma dzavaparadzanisa. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kwamusangano we4th Botswana Zimbabwe Binational Commission muguta remaumu Botswana nhasi, vamunangagwa vati vana vemuAfrica vakafanira kuzvivezera ramangwana pachavo kwete nevamwe vanhu.
Hatingabvumire vanhu vakayambuka makungwa kuti vauye kuzotiudza kuti tigarisane sei kana kuti tizvitonge nemutoo upi.
Vaenderera mberi vachiti udokwa-dokwa hwekuunza kubatana pakati penyika dzemuAfrica ndiko kwakaita kuti Botswana neZimbabwe dzitsvage nzira dziri nyore pakupinda nekubuda kuzvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvichishandisa zvitupa. Vachitsigira mashoko avamunangagwa aya, mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vatiwo urongwa uhwo pedyo nekupetwa kuti vanhu vakwanise kupinda nekubuda vachishandisa zvitupa. VaMasisi vati urongwa uhwu chabatsira kwazvo mukuderedza uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinosungwa ndokudzoserwa kumusha nokuda kwekusava nemagwaro akakwana.
Let me assure you that consultations are ongoing to ensure that we utilize this generous offer from Zimbabwe.
Nzira yekuderedza kupinda kwevanhu munyika zvisiri pamutemo kushandisa zvitupa segwaro rekufambisa, nekuti zvinowanikwa nyore kana zvichienzaniswa nepasipoti. Zvinozogozhera veruzhinji kuti vatsanangure kupinda kwavo munyika yeBotswana zvisiri pamutemo.
Mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe uyembi mukono weshuro vati urongwa uhu uri kutarisirwa kuparurwa mumwedzi gumi nemiviri iri kutevera sezvo kuchagadziriswa zvitupa zvinoverengwa nemichina yazvino zvino kana kuti machine readable identity cards. Gurukota nona nezvemari vamuturi Ncube vaudza Studio 7 kuti hurumende yakatopa imwe kambani inonzi Simplex basa rekugadzira zvitupa zvinoverengwa nemichina izvi.
Vanhu vanoziva kuti tatane maipassport izvozvi, passport yechina nechip ya world class. Tichaita kudero nekuma IDs futi zviri kuuya muchafara mese.
Nokuda kwekunetsa kwamapasipoti munyika, gurukota rezvevanhukadzi nharaunda abudirire zvemabhizinesi madiki nepakati amai Monica Mutsvangwa vati kunyevenutswa kwokufamba kwevanhu pakati peBotswana neZimbabwe kuchabatsira madzimai mazhinji anorarama nekutenga nekutengesa.
Asi toziva kuti mapasipoti anodhura, madzimai edu akawanda havagoni kubhadhara nyaya dzemapasipoti. Saka zviri kuitika ndezvekuti
murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice Fatendai Mbofana vanoti:
tinotenda maruva tadya chakata, nekuti tiri kutoona kuti chibvumirano chichatonetsa muparamende yekuBotswana. Chakatotanga kunetsa nekare, nekuti vo vari kuBotswana vari kuziva kuti vakaita chibvumirano chakadaro, isu muZimbabwe nenhamo dzatiri kuona muno munyika tinoswera tavamo munyika meBotswana.
Binational Commission iboka riri pamutemo rakavambwa pakati penyika dzeBotswana neZimbabwe kuti rifambise nekusimudzira kubatana nekushandira pamwe pazvinhu zvakasiyana-siyana zvezvido. Hapana zvibvumirano zvasainyiranwa pamusangano uyu sezvo nyika idzi dziri kutarisirwa kusangana zvakare muna chikunguru wegore rino, pedzisa zvasarira pamusangano vanhasi. Ndakamirira Studio 7 muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Kusa kusawirirana kuri mubato Citizens Coalition for Change kana kuti CCC kunonzi kuri kuenderera mberi zvichitevera kuburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette kwemazita enhengo dzebato iri dzave kutora zvigaro muparamende nemusenate pasi peurongwa hweproportional representation aburiswa neZimbabwe Electoral Commission. Vanhu ava vari kutsiwa nhengo dzakadzingwa muparamende nemusenate nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC Vasengezo Shabangu. Asi paita mutauro sezvo iyo vaShabangu vari kunzi mumwe wevanhu vari pamazita aya vachimirira donhu reMatabeleland North saSenata, izvo zvapa vamwe kuti vati vakazvisarudza. Zeki inoti vanopokana nemazita aya vane masvondo maviri ekunyorera kumukuru wesarudzo kuzeki kana kuti Chief Elections Officer. Taedza kubata vaShabangu kuti tinzwe divi ravo, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vari kunzi ndo vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC vanobizita mulilo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Mumwe anofambidzana navaShabangu muCCC Valbert Mushanga avaimbova mumiriri wepumula mudare reparamende vaudza Studio 7 kuti vaShabangu vave kuita madiro aGeorgina nebato.
Yave chokwati kuti Sengezo vave senator vabuda mugazeti nhasi, saka data kubvumirana kuti aite senator kumatinowe pati zvandaona nhasi tagara tabvumirana kuti ini nasiso ndisi masenator ekubulawayo, but iye agara ari yega akaziita senator kumatinoti akaisa pulu tutima client apulu lawyer wetu akamuisa aita senator kubulawayo, ndizvo handofunga tichaita problem. Zvatainetsana naChamisa kuti ndizvo zvarovoita Sengezo aita worse than that.
Nengo yebato reCCC vakamboita mumiriri wepumula mudare reparamende vaAlbert Mushanga vachitaura neStudio 7 vari mubulawayo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vaive vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC vakarerekera kune mutungamiri webato iri akasiya chigaro vaNelson Chamisa vaPromise Mukwananzi avanoti mabasa eZANU PF.
Tamaona mashoko ari mugazeti, nyika yashamisika zvikuru nekusuruvara nemashoko abuditswa nehurumende yeZimbabwe anoratidza kushaya nyadzi, kushaya kuremekedzwa zvido zvevanhu, kushaya ganda pameso.
Izvi zvinoreva kuti kudii zvino kuenda mberi nezviri kuitika mubato reCCC?
Tinenge tichitaura takatarisana neDemocratic Movement muZimbabwe. Zvaitwa izvi zvinoratidza kuti bato reZANU PF rinambogura raremekedza zvakabuda musarudzi, havana mbozviremekedza, havanei nazvo. Chavari kuda ndechekuramba vachitonga zvichiri pamutemo, vachishandisa vanhu vakatengesa musangano kuba mavhoti evanhu nekudzvinyirira zvido zvevana veZimbabwe.
Nhau idzi padzinotaurwa panonongedzerwa ZANU PF, ZANU PF vanenge vambosarudzwa nani ivo vanhu vanozoburitswa mazita ava kunzi ndo aendeswa?
Vakasarudzwa neZANU PF, asi vanofanira kunge vachisarudzwa nebato rakahwina maelections kunharaunda idzodzo.
Vanga vari vaive vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Asi mukuru wezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vakagara varamba kuti bato ravo rine chekuita nezviri kuitika mubato reCCC, vachiti CCC ngaigadzirise musha wayo.
Isu sebato reZANU PF tinongodzoka pamashoko atatigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana, vave vanosangana, vave vanowirirana, vave vanoita kuti zvinhu zvifambe zvichienda mberi. Vakaita shungu dzegugwe dzekudambura makumbo ndo medzisiro yadzo zvezvo, nekuti mutemo haumbofi wakafamba neimwe nzira isiri iyo mutemo. Mutemo unoita sechitima, unofamba uri panjanji, hautsauki, haufambi kana kutsika pasina njanji. Ukatoona watobuda unenge watorashika. Saka ninokuda kwokupokana kwavo, nokuda kwohumbimbi ndoga, nokuda kwokuzvitutumadza kwanyanyobata vatungamiri vebato rinopikisa, ndo zvakuita kuti izvi zvive zviripo.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Nzvimbo dzakawanda dzekumaruwa dzinonzi hadzina kuwana nhomba yekudzivirira chirwere chekorera yakawanda kana zvichienzaniswa nekumaguta nemadhorobha, kunyange hazvo kumaruwa kuine vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere ichi. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yekwane Studio 7 inoratidza kuti panhomba dzinosvika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 dzekudzivirira chirwere chekorera icho chauraya vanhu vanodarika mazana mashanu kubva muna kukadzi gore rapera dzakaendeswa kumaguta nemadhorobha. Nhomba idzi dzakapiwa nyika nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO pachena. Vazvafanaya Chikwaka, mumwe mugari wekwaZvimba uko kune vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere chekorera mudunhu reMashonaland West rese, vanoti hapana vashandi vezveutano vakasvika kunzvimbo kwavo kwaChirau uko kwakatombovhurwa nzvimbo yekurapira chirwere chekorera gore rapera.
Kuno hatisati taona vanhu venhomba kusvika pari zvino.
Mumwe mugari wekumaZowe mudunhu reMashonaland Central, Amai Chenai Mate, vanoti vanodonhedzera nhomba vakauya munzvimbo yavo asi vamwe vanhu vaida kuwaniswa nhomba iyi vakaenda vasina kuiwana sezvo yakanzi yapera. Patabvunza kuti sei dunhu rekariba iro rine vanhu vashoma vanosvika zana nevaviri kana kuti 102 chete vakabatwa nechirwere chekorera kumashonaland west rakapuwa nhomba dzose dzakauya dzinosvika zviuru gumi nezviviri zvine mazana masere kana kuti 12,800 vachisiya makonde ine vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 461. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Celestino Denge vanoti kariba inzvimbo inosvika vanhu vachibva kunyika yeZambia iyo iri kushungurudzwa zvakanyanya nechirwere chekorera.
And kariba was one because of the many border neZambia. Nokuda kuti neport shoot of end. That was the main hotspot because of that.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland Central Dr. Clemens Chuma vanoti vakadonhedzera nhomba dzinosvika zviuru gumi nezvinomwe kana kuti 17,000 kumatunhu matatu avaitarisirwa kudonhedzera anoti Mbire, Mount Darwin neMazowe, vachiti vakadonhedzerwa nhomba kuMbire ndevekumaruwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti dambudziko rekutanga nderekuti vatungamiri vanoda kugadzirisa dambudziko vachiita zvematongerwo enyika zvinoita kuti vamhanyire kumaguta nemadhorobha.
Dambudziko guru ratinaro nderekuti mama decisions anoitiwa angori political decisions, haasi data driven.
Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuyamura vanhu vekumaruwa kuvaka zvimbuzi kana kuti Blair toilets kuitira kuti vanhu vasaitire tsvina mumasango zvinozoita kuti tsvina iyi ipedzesere yave munzvimbo dzinonwiwa mvura.
Kumareserva ngatiitei program yekuona kuti haane mablair latrini zvakare zvatakamboita 30 years ago tichiona tichibetsera vanhu kuti vavake mablair latrini kumaruzevha.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vanobvuma kuti nhomba dzakawandira kumadhorobha pari zvino nekuda kwekuti ndiko kwakatanga nokudaro pakataurwa nyaya yerubatsiro neWorld Health Organization. Kumadhorobha ndiko kwakapiwa rubatsiro rwakauya sezvo vasingabvumirwe kuzochinja dunhu rinofanirwa kuwaniswa nhomba idzi.
Saita mlipa kuti kubuda korera yakawanda kukariba isati yawanda kumakonde nemazvimba. Saka mavaccines akauya akadirectwa kumadistrict iwayo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nhomba chete haipedza dambudziko rekorera, vachiti vanhu vanofanirwa kuwaniswa mvura yakachena uye marara achitakurwa mumadhorobha. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Mitambo yeAfghan ichatanga zvakare muIvory Coast mangwana, apo chikwata cheSouth Africa chichatamba neDemocratic Republic of Congo mumutambo wekutsvaga chikwata chichatora chinzvimbo chechitatu nechinzvimbo chechina. Mutambo uyu uchango uri pakati penengo dzemusadik mbiri izvo zviri kufadza veruzhinji. Nemusi wesvondo Nigeria ichatamba neIvory Coast mumutambo mukuru wefinari. Uyo unonzi nevakawanda Ivory Coast inogona kunge ichitora mukombe sezvo iri kutamba iri pamusha.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday seven supervine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Neusi B ane makore 10 nemanomwe ekuberekwa. Neusi B uyo anove mwana wemuimbi ane mukurumbira Dr. Tawanda Benson ari kuita zvidzidzo zveform 4. Ngatinzwei achitsanangura rwendo rwake mune zvemimhanzi.
It's a wedding day, nasi wachata. It's a wedding day, nasi wachata. It's a wedding day.
I'm an artist, akatanga kuimba when I was 3 years. But tukachambo mira, you know, tukachambo mira because I was still young, ndancho mdiki. Ndivandazo nyasko tanga kuimba, my first song ya ndaka imba, ya kuti ndaramba. Taka imba, ndili grade 4, tukandaka tanga kuimba.
Wabereki wako waka shitambira stay, zokuti upinde mnezo mimanzi, uchiri kuchikoro?
Wabereki wangu waka shitambira, waka shitambira zvakanaka. They were very supportive, and kushika izvezvi they are still supportive, especially my dad, you know, ndo anondi producer, anoitsa music yacho. Saka iwa vakatunya kutoshitambira cheche zvemoyo wese.
Musambo upi waunoimba?
Ndinoimba gospel music. Yes, ndinoimba gospel music, and vanhu vanoshitambira nezvakanaka. Because shokora mwari rinotambirika zvakanaka kune munhu wese anotenda muna Mwari.
Tinoona kuti iwewe uchiri mwana wechikoro, uri kuzvibhalansisa sei kuti chikoro nemimhanzi?
Panyaya kubhalansisa chikoro nemusic, mazuva ekuenda kuchikoro tinomboita zvechikoro, then music tinoita paholiday kana pamaweekend kana tiri free, ndopanoitika zvemusic. And then chikoro chinoitwa mazuva chikoro, pane chikoro hapapindi zvimwe zvinhu. So music toionera paholiday, kana tichienda chikoro no music, ndo mabalansi ratinoita.
Kuchikoro uri kuita zvidzidzo zvipi Neusi B?
Okay, in terms of my subjects ekuchikoro, ndinoita math literacy, ndinoita English, Setswana, geography, agriculture, life science, ne life orientation. 7 ma subjects ndoandinoita.
Tinonzwa vamwe vaimbi vachichema kuti kwekuridzira mhanzi yavo kuri kushayikwa kana kwekuita mashow. Uri kukwanisa here kunge uchiwana kutokuridzira mhanzi yako?
Yeah, mashows tinoita kumuchato, kumachechi, kumaparty, everywhere tinoita mashows. We are up for booking. Yes, my show tonight.
Matambudziko api auri kusanganawo nawo murwendo rwako rwemimhanzi?
My challenges andingati tiri kusangana nawo, tisana nema unreliable promoters, vanotiza nemari dzedu, you know, those kind of people. Yeah, ndo my challenges andingati tiri kusangana nawo parizvi.
Manga muchinzwa Kambo Wedding kubva kumimbi wechidiki Neusi B murukuro yaaita neStudio 7. Tichakupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa chelive talk apo nhasi tiri kutarisa zviri kuitika mune zvematongerwo enyika muZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. vatori venhau vangangobvumidzwa kutapa nhau pachange pachiitwa misangano pakati pemadzishe nevakashungurudzwa munguva yegukura hunde. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Taboka Ncube.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 9 Solanja 2024 uTaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje, ozithi ungunobhalajikelele we-TCCC umnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledale le-Senate ndawonye labanye abayisishiyagalombili ngemva kokuxothisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-TCCC esithi isingenwe zimpehlane. Ingcitshi ezicubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa sokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi engalandeli umthetho owe-public procurement and disposal of public assets. Intekeli zindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazwe wegugrawundi lezinduna lanxa izinduna bezisemba phansi sithi lokhu akuseze kwenzeke. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulomsakazo. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC umnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledale lePhalamende eleSenate ndawonye labanye abayisishiyagalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa. Yena oso wachia isikhundla sokukhokela leli bandla njalo waphuma kulwe esithi selingenwe zimpehlane zeZANU-PF. Ukungena kukaChabangu ePhalamende sokucunule abanye ukucele lakhe ele-TCCC kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende wazise kugwalo lwakhe lwe-Government Gazette namuhla ukuthi abanye asebengamalunga edale le-Senate loChabangu babalisa uLilian Mlilo, ukucaca phulu, uLinda Sibanda, uColette Ndlovu, bona abazamela idolobho lakoBulawayo. Abanye njalo babalisa uMaxwell Mdluri ozamela iManicaland, uSam Chafutsa ozamela iMashingo kanye labazamela isigaba seMathebeleland North abathi yena uChabangu, uTeresa Kabondo kanye loGrace Mumpande. Abantu laba bangena ezikhundleni ezachiwa ngamalunga aweCCC aqotshiswa edale lePhalamende nguChabangu ngoba esekela owayengumkhokheli weCCC osewaphuma kule libandla umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abanye abakuqembu likaChabangu bayakhonona ngokungena kwakhe uSenate besithi usezikhethile yena ebachiya phandle. Omunye wabakhononayo umnumzana Albert Marangu yena othi wayekhethiwe ukuba angene kuSenate kodwa uthi usemangala ukuthi uvalelwe phandle njani.
Thina koBulawayo sathola ugwalo olutho ukuthi kureplace ama-senators wonke lama-PR. Sancedisana laye ubaba uSengezo safila ilist yama-senators lama-PR amabizo aphumayo lani lonke eliwaziyo elikababuphulu ke lalingekho lapho.
Kodwa isikhulumeli secele le-CCC elisekela uChabangu umnumzana Alfred Zirute uthi okuphume ku-Government Gazette kuliqiniso njalo isinqumo esithethwe libandla lakhe.
Yebo, sibili abazahamba beyemela i-TCCC. Okukhona ukuthi ubaba uChabangu uzahamba engena e-Senate lapho esikhangelele khona ukuthi uzakhuluma ama party policies njalo ekhangelele ukuthi at least ekhokhele abantu abakusenethi kunapho.
Uqhubeke phambili ethi akaboni lutho olubi ngokungena ukachabanga kusenethi ngoba yibo abamthumileyo njengebandla lesicc.
Ngithanda ukuthi bekunanzele ukuthi bekungasoze kuphushe ukuthi ubaba uChabanga ebe ephandle ngoba yena akhangelela ukuba umongameli kodwa kukhangelelwe ukuthi mase abantu bazokuqalisa i-business e-senate le-parliament ukuqalisa ukusetshenzwa sibe thina siyi-alternative government. We need to have alternative policies that will be pitted against our ZANU PF lapho ungani awuhambi khona kuhle labo bebonisa ukuthi ayithini ipolicy yethu imeso so hayi yikho sibethi.
Olona amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuqondile ukungena kwabomama labesilisa ngokulinganayo edale besiyamela uZulu.
Ye engikuthokozelayo yikuthi nje labomama baphiwe ithuba lokungena waba nabomama waba labobaba yikho ngathi ngiyakuthakazelela ukuthi bangenile. Okukhulu okuqakathekileyo yikuthi bayokwenza umsebenzi ngempela ngeqiniso baphathe kuhle abantu ababakhethileyo.
Asebeyingene kudale lesenethi laba bathatha izikhundla zalabo abaxotshiswa nguChabangu ababalisa uHelen Ziriba, uGideon Shoko, uSiphiwe Ncube, uFelix Magalela Mafa Sibanda, uDavid Anton Chimini, uGodfrey Mativenga Matsikanda, uAnastasia Moyo, uJoel Gebhuza loTendai Sibanda. Asenelisanga ukuxhumana noChabangu ngalolu daba ngoba ebengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele umsakazi weStudio 7 iwobulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Ingcitshi ezicubungulayo zenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende angamachumi amabili lanye 21 ukuthi engalandeli umthetho wokuthengwa lokuthengiswa kwempahla owe-public procurement and disposal of public assets. Zisithi siza kwengeza imisebenzi yenkohlakalo yona evele ibhahile elizweni. Zithi isinqumo lesi silakho ukuba sihlose ukunothisa umongameli labanye bakhe. Amankampani avunyelwe ukungalandeleli umthetho agoqela i-AFC Bank, Fidelity Gold Refinery, RBZ, Frederick Rebecca Gold Mine, INet1, POSB, Letel1. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye-Center for Disability Rights, umnumzana Masimba Kuchera.
Siludubo ngoba ungakhangela indaba yaseZimbabwe igcwele ngamankampani kahulumende angena kundaba zenkohlakalo. So ukuthi thina sesilamakhampani angu-21 angalandeli umthetho kuzinze ukuthi kube lamathuba athile okuthi kube nenkohlakalo lapho.
Ukuchoni lakho kumankampani la.
Okokuqala ukuthi kasancintisi njengamanye amakhampani nxa befuna ukuthenga izinto. So sebe le esingathi yi-privileged position. So singathi nxa sesithatha i-race laphana othona ema-get set ready go wona ama-companies lawa aseku-60 meters. Befuna ukugijima i-100 meters. So yikho ukuhlupheka kokuqala lokho. Okwesibili ukuthi siyakwazi ukuthi u-controller and auditor general ule inkinga sibili uku-auditor ama-companies kahulumende. Ungakhangele i-rate ama-audit ama-companies kahulumende uzabona ukuthi iphansi kakhulu. So sibona njengani ama-audits azaba ludubo. Okwesithathu uzaletha ungathembeki nxa kuyukuthi amanye ama-companies aku-privileged Ngizothen amane edubeka ezama ukuthenga i-foreign currency lapho engatholakali khona enzoni.
Kuyini obekumele kwenziwe inxa befuna ukuthi bephathise ukuthi amankampani la enelisa ukuphangisa ukuthenga kodwa kumiswa inkohlakalo? Kungaba lokunye yini obekungenziwa ngaphandle kokuthi bevunyelwe ukuthi bengalandeli umthetho?
Udumbo ngolokuthi iZimbabwe yilizwe elingalandeli umthetho. Asilandelini umthetho, asilandele umthetho uthi sibone ukuthi sivela lapha siya lapha. Yikho ubona khathesi indaba yemali ihlupha ukuthi abantu abaselathemba lokuthi izindola liyawesenza kanjani, ngoba amakhampani anjengalawo ayabe ebhadala ngezindola kumbe abayabe silithatha ngaphi asazi. I-rate isikhwela eyama-sing dollars against ama-US dollars. So kuzadala iy'ndubo eziningi kakhulu. Kodwa ezingakwenza khathesi ukuthi kuthi kumele kube lama-audits ama-companies lawa uthi sibe le-sure eyokuthi lokho abathe bazawuthenga bakuthengile njalo kuyasebenza ukusebenzela ilizwe. Otherwise ngakuyukuthi kulamanye amakhampani othiwa ngumungameli kalandela umthetho lizavuse kanjani ilizwe langikhona.
Lo ube ngumnumzana Masimba Kuchera olandela izinotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights. Intatheli izindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazi wegugrawundi lezinduna, lanxa izinduna bezisemba phansi zithi lokhu akusoze kwenzeke. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuvele sobala namuhla ekuqhutshweni komhlangano wezinduna lentatheli izindaba oqale ngobulawayo izolo, lapho intatheli ezikhonone khona ngesinqumo sezinduna esokuthi azisoze zivunyelwe ukungena emihlanganweni yokulungisisa udaba lwegugurahundi ukuze zizizwele okukhulunywa yilabo ababulawelwa izihlobo kumbe abathinteka kubi. Lokhu kudale ukuthi kubunjwe ikomiti yentatheli izindaba ezasebenza lomabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ukuze kubonakale ukuthi lungaphathwa njani lolu daba, ngokutsho komsekeli wedale lezinduna uChief Fortune Charumbira. IZimbabwe Media Commission layo iphiwe amandla okukhokhela ikomiti ezabona ngokuziphatha kwentatheli izindaba ngesikhathi zithapha indaba phansi wohlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lolu oluzaqala maduze. Umabhalane weZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri uchaza kabanzi indima okumele ayidlale esebenzelana lequla lekomiti yentatheli izindaba.
IZimbabwe Media Commission izasebenza lequla elikhethwe zintatheli izindaba ekulungisiseni i-code of conduct, indlela intatheli izindaba ezaziphatha ngayo ngesikhathi lesi. So lelo hlelo sesiliqalisile, sikhangele ukuthi ngeviki ezayo mayese sizile lolo gwalo saqeda ngalo silutshengise labo abanye abakhona kwintatheli izindaba ezikhona eZimbabwe kuvunyelwane, bese sizihambisa ke ku-Chiefs Council ukuthi labo bayakhangela. Lokhu senzela ukuthi kusasa kungabi lodubo lokuthi indlela intatheli izindaba eziphathe ngayo i-outreach leyo igcine ivusa izilonda kumbe isenza ukuthi kube lokuxabana kuma-communities ethu. Sifuna ukuthi intatheli izindaba yethu zenze umsebenzi wayo zingavinjwa, kodwa lazo zinanzelele ukuthi umsebenzi oqakathekileyo kakhulu elizweni kumele uphathwe ngohlonze, uphathwe ngendlela etshengisa ukuhlonipha ama-communities ethu, etshengisa ukuhlonipha njalo i-profession yama-journalist.
Nanxa uCharumbira esithi kusakhulunyiswana, ezinye intatheli izindaba zithi kusobala ukuthi zizavunyelwa, enye yazo uNqobani Ndlovu yena othi uhulumende kala enye indlela ngaphandle kokubavumela ukuthi balobe ngombhuqazo wegugurawundi.
Mina ngombono wami kathi ikabinikathi vele ngena option, ngoba iprogramu leyo iqakatheke kakhulu, kuyafunakala ukuthi amajayini sebe khona.
uChrister Vura la indathela izindaba ebisemhlanganweni lo.
Ngibona ngani into enhle ukuthi basivumele ukuthi sibe khona kundaba zekukhula hund. Unlike a previous year bengafuni, it was a secret. So kathesi avele sungani sokutshintshisa.
Izinduna nazo zikhanya zidabukene phakathi. Unduna David Mbezi Chitaudze, umgcinisihlalo wenkokheli zomdabu emathebeleleni South yena okhanya engavumelani lo Charumbira, uthi intatheli izindaba bayazidinga ukuba zisebenze nazo kuhlelo lombhuqazo wegugura hundi.
So besikhuluma ngerol safika kukhumpheleni yokuthi imidiya siyayidinga ukuthi
ngomvulo ikomiti ezabona ukusebenza kwentatheli izindaba ikhangelele ukuhlangana ebulenjini ukuze iphume lendlela ezizaphatha ngayo umsebenzi. Likomiti igoqela uZenzele Ndebele, uNduduzo Chuma, uAnastasia Ndlovu, uZodwa Churu, uGodwin Phiri, uVictoria Ruzwitso, uChristian Naka, loChekai Albert. UCharumbira ucunule abanye izolo ngokutshela intatheli izindaba uthi akumelanga zichaze iground njengombhuqazwe igenocide. Phansi kwalombhuqazwe uhulumende wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ezabelweni zenkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka-1983 lo-1987. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi noma kule nani eliphezulu labo kuza elingena kwele Botswana okungekho emthethweni, ilizwe lakhe alisoze lasebenzisa abeZimbabwe kungatsha ezifana lokulima, esithi lokhu kuyabe kufana lokubagqilaza. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube osipha lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Lokhu kuvele ngesikhathi inkokheli yamazwe amabili igqiba umhlangano wesine we-4th Bi-National Commission ngolwesihlanu edolobheni leMount kwele Botswana ephendula imibuzo yantatheli izindaba umongameli Masisi. Uthi leBotswana lingeke lasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni njengezigcili. UMasisi kade ebuze ukuthi kungani bengasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni ukuthuthukisa umnotho labo bethole imisebenzi kulokuthi badlalise imali ngokuhlala bebabuyisela emuva.
And any right thinking person and state institution that respects the rule of law and respects the dignity of persons.
Akula muntu kumbe ilizwe elicabanga kuhle elingathi lifuna ukuthatha abangena elizweni okungekho emthethweni libagqilaze. Hachi asila mhawu lokwenza njalo.
UMasisi uthi uhlelo abazama oluqhuba lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abantu basebenzise isithupha ukungena emazweni omabili kuzaphathisa ukwehlisa inani labeqa umngcele ongekho emthethweni. Inkulumo zohlelo lokuchapha umngcele usetshenziswa isithupha lubika luyaqhubeka. Umongameli bobabili besithi kuyathembisa ukuthi lusungulwe okwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Umnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi kukhitshwe ukusetshenziswa kwengwalo zamapassport phakathi kwamazwe omabili.
We didn't have passports to move from one country to another. Passports were brought in when those who thought they were more civilized than us came to our region.
Vele ekadeni besingasebenzisi amapassport, lokho kubuye nabacabanga ukuthi bangcono kulathi.
Umnangagwa uthi akumelanga bevumela amazwe angentshonalanga ukuthi alawule ukubuswa kwamazwe abo. EleBotswana kanye leZimbabwe alobelene izivumelwano ezithile ezigoqela ukubona ukuthi abantu kanye lempahla zichapha kalula imingcele, njalo kulamacebo asezingeni eliphezulu kulokwakha umngcele we-one stop border. Ulotshelwane njalo izivumelwano zokusebenzisa amaduze kungatsha zokulima kanye lokulwisana lokudalwa kwamacala emngceleni wamazwe omabili. Umnangagwa ubuze ngokuthi kungani kule nani eliningi labantu ababothwa ubesethethwa umlando wokuthethisa umongameli. Uchasise esithi awulamthetho njalo eZimbabwe, kodwa ukukhona ukuthi abantu bayabothwa uma bechaphaza ibizo likamongameli.
We have visa laws. My minister of justice, when did we make those laws? God knows. I have my minister of justice. What instant laws do we have? I don't know about them. What we have is laws of defamation.
Esilakho imithetho ekhuluma ngokuchaphaza ibizo lomuntu. Lina ndasele izindaba yini elithi umuntu engachaphaza ibizo lomuntu? Lithi ngumthetho wokuthi ungathethiswa umongameli.
Kulandela umhlangano weZimbabwe leBotswana, abanye abeZimbabwe bathi bekumele indaba esifana lokuhlunyezwa kakhulu kwabangena bayela maphepha lokunye kukhulunywe. Kukanti ocubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi kumele imhlangano efana lalo obanjwe kuyona leviki ube ngokutshelana amaqiniso.
Into edingakalayo ukuthi kube lezithelo ngemva kwalokho okuvunyelwana ngakho. Kuyabe kukhulunywa, kusayinwa kodwa kungenzeki. Angeke kuncede lutho abantu. Into abayidingayo abantu ukuthi khona lokho kuyabe sekuvunyelwene sikubone sekusenzeka. Kungaba kuhle kakhulu, kuyathembisa khona ukuthi nxa kungenziwa lokho kungaba lezithelo ezinhle kakhulu ebantwini beZimbabwe labaseBotswana. Kodwa kusakhulunywa nje
ngaphandle kokulobelana izivumelwano nomhlangano lo uthinte ngokungahlalise komumo ngenyakatho kweMozambique esiqintini seCabo Delgado, njalo lokuthi kuyesule isitheso zenotho ezafakelwa abanye kanye lamankampani kahulumende weZimbabwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 eHlabron kweleBotswana.
Imidlalo ye-Africa Cup of Nations AFCON yaqhubekela phambili kusasa kulomdlalo phakathi kweSouth Africa leDRC okudinga iqembu elizathatha isikhundla sesithathu. Umdlalo lo ukhangelelwe ngabanengi eZimbabwe njengoba kungqikilana amaqembu asezansi yezwekazi le-Africa, njalo iSouth Africa engumakhelwane oseduze. Ngesonto i-Ivory Coast izangqikilana leNigeria ku-final yalimidlalo. Sixoxa le ntatshela izindaba ezemidlalo uThandazani Zimbwa ngalimidlalo.
Mbona ngathi iSouth Africa mhlawumbe iyo elamathuba angcono awokunqoba ukudlula iDR Congo. Lokho ngikutsho ngoba nxa ngikhangele indlela iSouth Africa esuke yaba lesiqubu ngayo isisiyafika kumdlalo wabo lo leNigeria lapho yagcina idliwa khona, iSouth Africa ibingani isibambene njalo bese bedlala njengeqembu elaza nayo. Sikhangelele kakhulu ukuthi balabadlali ngiyabona abayisishiyangalombili abadlalela iqembu le Mamelodi Sundowns, njalo ke khonoko bekusenza ukuthi badlale njengabantu abaza nayo. Khonoko yikho embona ngathi kuzabancedisa ukuthi lapho abayahlangana khona leqembu leDR Congo banqobe. Singakhangela njalo indlela abadlale ngayo behlangana leNigeria. INigeria liqembu eliyingozi kakhulu, njalo khonoko ukuthi zaqeda zingutshikilo bhaxa kutshengisa ukubana iSouth Africa ibisifike esiqongweni somdlalo wayo.
Ku-final yangesonto laphana yiphi i-team obona sengathi ingabe ithatha inkezo?
Iqembu leNigeria lahle laqala ngesiqubu lenelisa ukunqoba kumdlalo wabo wokuqala, kodwa laze laqeda ihlandla lokuqala linganqotshwanga. I-Ivory Coast yona ayiqala kakuhle, njalo abaningi basebekhangelele ukubana isiphumile kumncintiswano, kodwa yasisiba nenhlanhla phela lapho iMorocco eyanqoba khona iqembu leZambia 1-0. Yikho kwagcina kunika ithuba kuqembu le-Ivory Coast ukuthi iye kuhlandla lesibili. Ngombono wami iqembu leNigeria yilo elizanqoba lapho liyahlangana khona le-Ivory Coast, kodwa ukunqoba kwabo mina ngibona ngani mhlawumbe bazahlohla kanye, kumbe nxa kuyikuthi kuzahlohlwa kuzahlohlwana kaningi mhlawumbe lingaphela kuyi-2-1 iNigeria yiyo enqobileyo. Nxa kungasangaphelanga njalo mbona ngathi umdlalo ungayafika kuma-penalty, lapho yikho kungaba khona lethuba lokubana i-Ivory Coast inqobe. Kodwa nxa umdlalo uzaphela ngemva kwe-90 minutes, mbona ngani kuyabe kuyi-Nigeria eyabe inqobile.
Lo ube nguThandazani Zimbwa intatshela izindaba ezemidlalo exoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we-Afropop osacathulayo uqakathekisani Nkomo, yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Nangu exoxa lentungameli Nkomo owe Studio 7.
Kino
balaleli bomsakazo kanye nani lonke ngiyabingelela kakhulu. Ngisuka eFlabus eSlalatshana. Emculweni ngifike ngonyaka ka-2023. Owamanje ngine-album eyodwa elesihloko esithi Ithuba Elihle.
Abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola ngaphi, bakuthola njani?
Kunombolo lezi ngoba vele ngisebenzela ngapha kwele South Africa. So bengathinta mina kunombolo ezithi +27 74 912 4751. Angizibize futhi +27 74 912 4751. Yipho la engitholakala khona, ngise South Africa.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngithanda ukuthi la mazwi ungadlulisela ebantwini abasha, ukuthi bazethembe, bahlale bezithembile nje, bangahlali bangafihli iziphiwo. Abalandeli amazwi engabatshiyela wona ukuthi emculweni ngisasekhona njalo ngizolungisa idlalade elisha sha elizophuma ngo-2025. Bazongithola ku-YouTube, bengasesha uSolo Muhle lezo, bazozithola naku-Facebook.
Uthanda luvumi, uthanda luvumi, uthanda luvumi, ndovama phambili. Uthanda luvumi, uthanda luvumi, uthanda luvumi, ndovama phambili. Hliziyo yami manceba nceba, hliziyo yami manceba nceba, ubuhlungu sisebona ngike ngibukhohlwe, yazithanda ungishiye ngalindele.
Eish, vele uthanda luvumi baby, mina sengizosama phambili. Vele uthanda luvumi thanda sami, mina sengizosama phambili. Angisho ngishayide i-library, wajontsha inhliziyo yami, wathatha imizwa yami. Manje sengibone ngomopho njengesala kutshela. Bengithole ukuthi uthando baby alusoze laphela, because mina ngawe baby bengivela. Every time awuthi uyangithanda bokujabula inhliziyo impela. Bengitshela ukuthi umama wengane zami, ithemba lami, igugu lami, kanti wena udlala ngami. Inhliziyo yami ayisoze yaphola ngokushiya wena baby, angizange ngayisola, ngoba wena budlala ngami. Awashiya pain ukuphela, ngiyakushiya lebali, wangishiya ngalindele nobuhlungu obungasoze baphela. Ukwazile ukudlala ngami impela,
wanjike lutali ngimthembile, wangishiya standwa ngimthembile, wangilahla switi sengithembele, wahamba baby ngempela. Wangishiyela utali ngimthembile, wangishiya standwa ngimthembile.
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa loqakathekisana inkomo kuWoza Friday. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk olulandelayo, lapho esikhangela khona udaba lokukhethwa kwamalunga wesenator webandla le-CCC awecele likaMnumzana Sengezo Tshabangu, agoqela yena uMnumzana Tshabangu.
Namhlanje zathi azaba izokuxeka.
Singa ke ehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCC uMnumzana Sengezo Tshabangu uselulunga ledalele Senate ndawonye labanye abayisitshiya ngalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela uMnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-TCC esithi isingenwe zimpehlane. Ingcitshi ezichubungulayo zenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi angalandeli umthetho owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngu-Dabo Kancube ngisithi lilale, abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.